Magadi vakandimire chandinga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCOVID-19 harichasiri Global Public Health Emergency. Zvinoreva izvo kuti tsungano yanga iripo kubva declaration yaitwa yekuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe mamezures ekuti denda risapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity. Zvese izvozvozvo zvanzi zvaakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCOVID-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCOVID-19 rapera, kwete, richiripo, asizve rava pekuti nyika nenyika dzaakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCOVID-19 zvisingade maextraordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCOVID-19 hachichanyanye kupararira sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCOVID-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamezures ekuti tidzivirire chirwere cheCOVID-19 uyezve mishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira idzi?
Hongu vakandimire, ndinoona sekuti nyika nenyika dzaakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCOVID-19 zvichienderanawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kunoku kuAmerica, matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda iri risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabayiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa neWorld Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 Global Health Emergency yapera?
Vakandimire, chandinga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here, zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo zvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakuite maoutbreaks here and there, asi maoutbreaks aya anokwanisa kukontrolewa at the local level. For the past 3 years pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCOVID-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu kana influenza zvokuti vanokwanisa kupararira, asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri harisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iri ridzikire.